A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on March 1st, 2019. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about hunger that is stalking Zimbabwe as the country faces yet another drought this year.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voandebele.com.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about a looming drought that has triggered urgent food aid requirements as more than 5 million people are now in need of urgent food aid.
The hunger is not spared those in urban areas where some humanitarian organizations are already assisting hungry families as prices for food and other basic necessities hit the roof.
On Tuesday, U.S. Ambassador Brian Nichols announced a U.S. $15 million funding to Zimbabwe in response to the critical food security situation. This brings the total to U.S. $38 million. The amount of money that the U.S. has given to Zimbabwe for food aid, ensuring nearly 600,000 Zimbabweans have enough food aid before the next harvest.
The United Nations has committed $10 million to assist Zimbabwe.
The country's food security situation is fragile as it has faced a drought after drought that has caused a large-scale crop failure throughout the country, which makes it difficult for farmers to maintain healthy livestock and grow crops.
To add to the current misery, a political logjam has ravaged the economy as millions are jobless and prices in the shops are way too high.
Join the show right now and tell us what you think about all this. You can please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And remember to call on 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number again, 001-202-619-2077. Talk for Nerai, Chris.
Yebo Jonga. Lamhlanje ke zulukandaba siyahlangana njalo ku Studio 7 Live Talk. Lamhla sihlaziya ke udaba lwendlala, indlala ekhanya izabambi kakhulu lo umnyaka ngoba izulu liphuze ukuna. Siyabona ukubana sikhuluma kanje inhlanganiso ezikhangela ngokubana ilizwe lingaba lifuna ukudla okunganani sezihlezathi zona kumi kabi lo mnyaka yiko siyabona ke uhulumende wele Melika usehle wanikeza imali iZimbabwe ukuthi kuthengwe ke ukudla okuzaphathisa abalambayo siyabona njalo lokubana inhlanganiso ye-United Nations layo isifake yahlaba umkhosi yathi akumele sokumele abantu baphathise ilizwe leZimbabwe ngoba akumanga kahle izulu lona linile kodwa liphuzile lapho lifika emasimini lapha endaweni eziningi bese kuwonakele lanxa kwezinye indawo sizwa ukuthi hayi kungani kunganeno izulu livusile amabele kade sengani ase sitsha kodwa asengani sengcono ukubana kwezinye indawo bazadobha-dobha lapha lalaphayana kodwa indawo eziningi kuyafiwa Jonga.
inyaya hombe yatiri kutaura iyi inyaya yedumbu krisi yekuti nyika iri kunzi yakatarisana nedambudziko renzara sezvo kusina kunyatsonaya zvakanaka matunhu ainzi akanaya mvura yakabva yanayawo dzimwe nguva yakawandisa zvokuti yakakukura chikafu chakacharimwa zvakasiya vanhu vakawanda vanosvika 5.3 million vachinzi vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino takaonawo nezuro sangano reUnited Nations richizivisa kuti riri kupema kana kuvhura homwe yekupema kuti ribatsire vana veZimbabwe richitaura kuti iro riri kupema richitsvaga mari inoita $234 million kuti inge ichibatsira vanhu pamari iyoyo tinonzwa kuti vanhu vakanangana nerubatsiro irworwo vanosvika 2.2 million zvichireva kuti pane paine vamwe zvakare vanenge vachisiyiwa vachida rubatsiro pamusoro pehomwe iri kupemha iyoyo takanzwawo mumiriri weamerica muzimbabwe ambassador Brian Nichols vachizivisa kuti America kuburikidza nesangano kana kuti neboka reUSAID vaisawo pamari iyoyo pahomwe iyoyo $15 million kuti inge ichibatsira sangano reUnited Nations rikati waiva richakanda mari inoita $10 million mukubatsira vana veZimbabwe nechikafu ndo nyaya tiri kuti tikurukure nhasi tinzwewo kuti zvivi zvamungatarisa kana kutaura kumatunhu amugere ndokutoti vanhu vazive nzvimbo dzoda rubatsiro ndokunge tapinda muchirongwa tichikurukura nyaya dzacho mwana asingacheme anofira mubereko ngatitaurei tipei zvamuri kuona nezviri kuitika mumatunhu enyu nezvamunotarisira kana muine zvimwewo zvamuina zvomuzivisawo vanobva kune mamwe matunhu kuti aiwa uyai mutenge kwedu kuzumba chikafu chiriko tine magrains madiki kana kuti nembeu diki kune rukweza ndozviyo kune mhunga kune zvakati zvakati zivisanai ndo chirongwa pindai muchirongwa chenyu Chris.
Yes, Jonga, we have our two guests lined up. We have Mr. Machinda Marongwe of Oxfam, the country director of Oxfam. Welcome to the show.
Oh, happy to join.
Thank you so much. And we also have our other guest, Mr. Stanley Torima, who is the councillor for Ward 18 in Dete Wange. Welcome to the show.
Thank you, Chris.
Okay, so we are going to start with Mr. Marongwe. Can you give us a scene set? Tell us how bad the situation is right now.
Thank you so much. I think Zimbabwe is faced with yet another unfortunate year where we anticipate the harvest to be very, very grim. We have seen that the rains have been erratic. Initially, we had forecasted an El Nino. Although the scientific conditions needed for an El Nino to be declared were not met, however, the effects on the ground are that the rains were erratic and there were long, prolonged dry spells, which have resulted in some of the crops wilting and failing to reach maturity. In fact, most of the crops in the southern part of Zimbabwe are technically write-off, which means the population there is faced with extreme levels of vulnerability. And we are currently working with WFP, where we are implementing the lean season support, which basically should be a bridging program targeting around 2 million Zimbabweans. This is supposed to be a bridging program that then says to alleviate, extreme suffering for those vulnerable households while it's the wait for the normal season in March, where we anticipate normal harvest to begin. But unfortunately, because the rains were erratic, we are now saying that we anticipate that the level of vulnerability has spread, and the unanticipated 5 million are now expected to require support in terms of food aid for them to see the next season. So this is a very serious situation, and we need to move and act swiftly. That's why you find that the UN bodies, coordinated by the UN resident ambassador, His Honorable Excellency Bishop, came together and came up with the flash appeal to support, households through this very critical times. And indeed, we do express, as Oxfam gratitude when, the United States through USAID did extend support, you know, immediately. They've reacted swiftly and promptly with extending $15 million, which will go a very long way in supporting to alleviate, you know, the extreme effects of the anticipated, you know, prolonged hunger spell that has befallen the country.
Mm.
So I think that's what I can say is the current scenario. We have seen that, you know, if you go to areas like Mashingo, you go to Gokwe, you go into the Midlands, you go to Bulilima, you go to Binga, there's extreme vulnerability. And I should emphasize that while it's traditionally, you know, vulnerability has been associated with rural population, you know, now poverty has also extended itself into urban areas. We are now dealing with a new form of poverty, which is urban poverty, and you find that there are people who, for the first time, Oxfam is now organizing, you know, cash transfers in urban areas, because we've also realized that, you know, there's also extreme suffering and poverty in urban areas. So this is more of not just an issue, you know, to be looked in isolation. But let's look at it from a point of view where we are simply saying that the levels of poverty in Zimbabwe are extremely high. And now when you have got these shocks, like, you know, erratic, you know, rains which lead to droughts, which themselves are a symptom of changing weather patterns in Southern Africa due to climate change. So we need to look at this in a holistic manner, because remember in 2015, 2016, we had another El Nino effect that led to over 3 million people, not only in Zimbabwe, but Southern Africa. We had a much higher number people needing support. So let's not look at this in isolation, but indeed, at the moment, what we need is support, and as highlighted in the flash appeal, the needs are great.
Hmm. Thank you so much, Marongwe Ramba, Nyimuri Parunare. Mr. Twerima, may you update us on the situation on the ground in Wange and Dete in particular, where you are a Ward 18 councillor?
Especially in this district, and in particular my ward, we had a long period of dry weather. The drought is there. There are no good healthy crops in the fields. Even the animals actually are struggling to survive. Yeah, we had rains of late. Mid to late February, but it wasn't very much to sustain the livestock and even the wildlife here. So the situation is just bad. You go Kamativi, Binga, Wange up to Jambezi, I mean in Victoria Falls, the situation is bad.
Mm. Thank you so much, Chris.
Yes, Mr. Marongwe, this appeal, how do you rate the success, if it's going to be successful? Because we have seen a lot of donor fatigue affecting Zimbabwe, especially in other sectors. Are we not going to face a similar circumstance?
Yes, I think, you know, basically we hope and encourage, you know, our partners to support, our development partners to support, because, you know, the imperative of saving lives is a universal imperative. You know, it goes to the core of the founding statutes of the United Nations, the Declaration of Human Rights underpin, you know, the sacrosanct of life. So what we're basically saying is, yes, the amount is huge. We do appreciate that, you know, the other competing priorities. You'd be aware that we have a very big crisis in Syria. We also have another crisis in Yemen. There are global crises competing as well for the same resources. So to a large extent, our crisis here in Zim, in terms of, you know, the level of need, it might be overshadowed by the global landscape and the shifting priorities for funders and donors. But again, what we're basically saying is, given the circumstances of life, we plead and continue to plead with, you know, funding partners to also prioritize the needs in Zimbabwe. Because gradually we have seen that development partners now, what they want to do, they no longer want to fund, you know, these, you know, cyclical type of crises, but they're more interested in supporting recovery and also enduring solutions that will see, you know, communities being able to, you know, resist shocks coming from, you know, climatic change. So you find that as a long-term strategy, naturally, we need as a country to diverse, to put in place measures that will ensure that communities have greater resilience. And indeed, these are well documented. Zimbabwe does have frameworks, but what has been lacking has been the resources to kickstart some of these initiatives, you know. And also, we need to go back again to the land question, where we need to question whether we are using the land. We know very well that there's land that is not being fully utilized. We need to find ways of sustenance and ensuring that as a country we don't rely on donor funds to the extent that, you know, where there's donor fatigue, we then fall into a crisis mode. So I think definitely this speaks to long-term strategies that, you know, as a country we need to adopt. We can learn certainly from countries like Botswana, who generally are 70% desert. How do they do it? So these are some of the things that we need to talk about. By and large, climate change is a reality. We need to look at crop diversification and so forth. So indeed, just in short, I would want to conclude that there is donor fatigue. They are competing global priorities. So as a country, we need to look at how, as a sovereign country, we can deal with these issues in a more sustainable manner.
Thank you so much, vamarongoramba henyu muri parunhare. Timbotora muteereri wedu wekutanga. Tina vama kudemba vari parunhare. Makadii?
Kadiwo.
Ndima kudemba here? Ndagona here zita iri?
Vakudemba kugokwe kuzimbabwe.
Vakudemba munenge muchidemba demba indawa kuchema-chema kauko.
Kuchema-chema uku nezviri kuitika muno munyika.
Ndizvo zvoko, hanzi ndokurarama.
Kurarama kwakadai kunokonzerwa nokusatya Mwari.
Ndizvozvo.
Kana tichitarisa chaizvo tichibva kuvana vaIsraeri vakatambura nokuda kwekusatya Mwari. Iko zvino tinowana vanhu vari kuurawa, vari kudii, but zvose izvi zviri kukonzerwa nokusatya Mwari kwevatungamiriri vedu. So oro zhara yose yauya muno munyika, yauya muno munyika kurohwa naMwari. Kana tichitarisa mubhaibheri, bhaibheri rinotaura kuti iro vatungamiri vanochuzwa naMwari. But havazvichuzi vega.
Yes.
So kana tichitotarisa kubva kumaelections akaitika, zviri kutotiratidza kuti iva ava vatungamiri varipo vakazviisa vega, havana kuiswa naMwari.
Asika baba, nzara,
so,
nzara.
Hatingafaniri kuchema-chema nokuda kwezhara iyoyi.
Nzara yangogara iripo ichibata nyika dzakawanda. Even kana munguva yekuti yanga iri nguva yerudhizha iyoyo, kwaive nedrought pano nepapo, zvinhu zvichioma. Mungati vese vatungamiri vane nyika dzese dziri kusangana nematambudziko enzara havatye Mwari here?
But matambudziko ari muZimbabwe anyanyisa. Dai hurumende yatarisa kana vari vanhu vanotya Mwari, dai vanga vatarisisa kuti zvose zviri kuitika izvi kubva muutungamiri hwavo Mugabe kusvika panguva ino yava Munangagwa, dai vanga vachigona kucheuka sure kwavari kubva. Dai vanga vari vanhu vanokwanisa kuti aa, vaite give up, vape zvinhu utongi huva hupe kwahunofanira kuva kuda vanhu veZimbabwe vangararama. Tarisai njodzi dziri kuitika mose mumamaini, kupi chii, zvose zviri kuitika izvi apa tatarisa nezhara.
Aiwa, regret.
Wana kutokwa na kurikidza nokusa kudza Mwari nokusatsira Mwari.
Regretings go vatereri vamwe kuti vanoti nemashoko enyu tinotenda zvikuru va makudemba.
Oitatenda edu.
Morara zvakanaka kugoko uko.
Oitatenda zvikuru.
Thank you so much. Chris, Mr. Makudemba, wa first caller, is saying all these problems are caused by leaders who are not God-fearing. He says if the leaders fear God, I think all these problems would have avoided Zimbabwe. Mm-hmm. I am not sure whether it's true. I challenged him because it's not Zimbabwe only that is facing hunger and all these problems. Mm-hmm. But he said I'm talking in particular of a certain area in Zimbabwe, and mm-hmm. this is the political area that he is focusing on.
I yes. hope he's not talking about the likes of the Lukaus of this world.
Anyway,
let's go to Mr. Torima. We have heard in the past, when times are like this, or even much better, we have some organizations that will be assisting people. Is that the situation right now? Is anyone at all getting assistance from NGOs?
NGOs, they haven't started helping the vulnerable or the need in terms of food, but preparations are underway in the areas like Change in Wange. Just close to Wange, World Vision, actually, they are preparing this very beginning of March. I think any moment from now, they should be receiving some food aid. I'm only aware of World Vision.
Okay. So, Mr. Marongwe, what about you? Do you know of any assistance right now that is being given to people facing food starvation?
Yes, because what is happening right now is that the WFP is leading in supporting the most vulnerable communities. There's been a mapping exercise that was done, and the most vulnerable districts were identified. And we are saying that these are largely in Region 5 and 4. So you'll find that already we have got out of a population of 2 million who originally were estimated to be affected by the lean season. By the lean season, I mean the period between the time, you know, people actually go for planting and the time they're expecting, you know, to harvest. So that's the lean season. So we, as Oxfam, have been working with the WFP. I can speak to the districts that we're working in, Bulilima, in Mangwe, in Matopo, in Mashingo districts. Those are districts where we are working in. So, and I'm fully aware that in other districts as well, you know, there is work going on. It is not, you know, all the rural areas that we've identified, but the lean season was targeting those districts where it was clear that, you know, already there was extreme deprivation and people were already going hungry. But as rightfully pointed out by the councillor, there is now a drive to expand the catchment area to include other districts that were not initially included in the original, you know, planned by WFP. So WFP is the lead, working with the different organizations to ensure that, you know, those most vulnerable are supported.
Aiba maita vamarongwe regai timbokanda rurimirwa amai ipapo. Vamarongwe, nyaya tirikukurukura nezvayo inyaya yedambudziko renzara. Uye kuparurwa kwakaitwa homwe yekupema rubatsiro nesangano reUnited Nations, tichionawo masangano akasiyana-siyana kusanganisirawo rehurumende yeAmerica reUSAID vachikandawo mari muhomwe iyoyo. Asi tinozwa kuti appeal yakaitwa iyi kana kuti chikumbiro chakaiswa ichi chikumbiro chiri kutarisana nemari inoita iyo $234 million inonzi inodikanwa. Vazhinji vangafunga kuti mari iyo yese iri kuenda kuchikunotenga chikafu, asi tinozwa kuti inozotsemurwa tsemurwa ichienda mapoka akasiyana siyana. Mungataura pamusoro pemapoka iwayo?
Ndinotenda nemubvunzo wenyu. Chinoitika paflash appeal, tinenge tichiwana mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga achishanda neUnited Nations, achibatana achitarisa kuti kana tichitarisa nyaya dzekushaya chikafu nezvokudya, mari ingadiwe imari. Totarisazve kuti kana iri nyaya yemvura, mvura chachayo neutsanana, mari ngadiwe, nekuti munhu unofanira kuwana chikafu asi unofanira kuwana kufutika mvura yakachena. Totarisa nyaya dzekuti tabva ipapo pachadiwa futi mari yekubatsira vanhu kuti vadzokere pavanga vari, tingangoti ndeye resilience, yekuti vadzokere pavanga vari paya. Apa inyaya dzekubatsiridza nyaya dzezviwanikwa vawani pokutangira pamabasa emaoko. Saka mari dzese dzodzo dzinobatanidzwa, kune maagent atoti maunagents akasiyana siyana. Munowana WFP ichitarisa nyaya dzechikafu nekupa vanhu chikafu, mowana UNDP ichibatanidza nyaya dzeresilience, mowana mwefuti maagents akasiyana siyana ane mandate, ngati mandate kana kuti urongwa huchienderana neurongwa hwavakapiwa vachitarisa nyaya dzeitika. Nekuti musakanganwa kuti pane nyaya futi dzekuti tiri kurwisana nenyaya yekorera nenyaya yetyphoid. Zvino nyaya dzese dzodzedzo dzinofanira kuva dzakabatiwa dzoiswa muflash appeal kuitira kuti urongwa hunobuda urongwa hwakadzama hunoita kuti mhuri yeZimbabwe iwane chehuviri. Ndosaka flash appeal ichizonziyo inenge ine mari hombe nekuda kwekuti haisingwa nyaya yekupa vanhu chikafu, asi inyaya inobata zvakawanda vanhu.
Aiwa, thank you so much. Vamarongo ramba hanyi muri parunhare. Tichazongoedza kutsemura tsemura, ndichaverenga nichitsemura tsemura homwe dzinenge dzichizopinda mari iyoyo kana yawanikwa $234 million. Iye zvino zvitombotora muteereri, tinava manhanda parunhare. Makadiva manhanda?
Ndiri pavajonga. Makadini zvizvarwa zveZimbabwe vari
ndinofunga nhare yava manhanda inenge iri kuti tsvedzei. Vamanhanda?
Halo, muri kundinzwa?
Tako kunzwai, manje taurai zvenyu.
Okay, ndandiri kuti makadi iko zvizvarwa zveZimbabwe pasi rese nevari kumusha.
Aiwa, isu tiri vaviri naChris kunoku nevamwe vedu vari mustudio muno, mumaenjinia nemaprodusa. Aiwa, takasimba. Tinoimbawo kuti vari kumusha vapenyu, nhamo ndiyo yenzara yatiri kukurukura.
Ndafona hangu ndichida kuti ndive nokutenda zvikuru kubatsirika kwakadaro kwatawana kune kuhurumende kuAmerica vaisawo rubatsiro munyaya yenzara yadai kufunya chitsero kumusha. Tichiti aiwa, zvavanenge vaita izvozvo tinenge tichizvifarira chose, nokuti kubatsira kwakagara kuchidiwa nemunhu wese wese kana mukana wacho wokubatsira unge uripo. Ndinoda kuti ndipindurewo zvataurwa nababa vari kugokwe avo vandakangaimwa zvangu kuti vati vanonzi vani.
Vanonzi vama kudemba.
Vako vamati kudemba here?
Vama kudemba, ee.
Vativo, zvinoda kuti kuda vanhu havatyi Mwari kana kuti kuda vanhu kutsvukwa. Ndambei ndichida kuti ndivayeruchidze ndichiti aiwa, nzara iri muZimbabwe haitangi nhasi. Kana mukayeuka tichangotora nyika takamboita matambudziko nenzara, ndofunga kusvikira pako iyoyo nguva iyoyo varungu ndo vakanga vachirema, iyo Zimbabwe ichiri kunzi bread basket of Africa. Nzara yakaramba iripo. Ndichitenda zvekuti mazova yeuchidzawa kuti aiwa, nyangwe yakanga ichiri Southern Rhodesia, nzara yaingovapo apo neapo. Chinozongonetsa ndechokuti ngatisatorai nzara nomutovo wepolitical. Kana tichiti munyika maita nzara, ngatiwanei rubatsiro rwokubatsirana rwo kana tichikwanisa kubatsira munyika tisingashandisi politics kuti pazoitani kana kuti pazoitani handioni sechinhu chinenge chakanaka. That kind of language should be taken away from our minds. Tichemi nero kuti nokuti nzara kana iri kumba kwenyu vajonga pamba pangu hapana rugare. Zvakafanana nokuti makati imi kutambudzika kweZimbabwe kunoreva kuti Botswana haina rugare, Zambia haina rugare, South Africa haina rugare. Hakuna munhu anofarira kuti mumusha make murambe muchingopfungaira utsi. Zvinodawo kuti mumusha muve nerugare. Asi kana tikaita zvinhu izvi takabatana, tine chido chokuti toda kumurudzira nyika yedu. Nyika yedu inobuda kuzvimatope matiri imomo. Asi zvinongoitika bedzi kana tiri vanhu vanofamba nomukana mumwe chete, pasina kutukana, pasina kugwa. Tomboisa politics parutivi, tofamba nero kuti toita sei kuti nyika yedu isimuke sezvakaita nyika dzevamwe. Nokuti nzara haiuyi kuzanu PF, haiuyi kuMDC, inongouya ichibata vana vari muZimbabwe. Chekupedzisira, vajonga ndichamboti chete mbichana kukufonerai chirongwa chenyu nokuti kuno kunyika kwandinogara kuno South Africa kwaita kunge kune kadambudziko kadiki diki kokuti kune vamwewo munoziziva kuti kudiaspora kune vanofunga kuti kudiaspora kunongowanikwa MDC chete vasingarangariri kuti kudiaspora kunowanikwawo vanhu vekuzanu PF. Ini am one of those members of Zanu PF regardless that ndiri kugara kuno kusouth Africa. Nyangwe ndikawana dai kuri kunzi kuri kuvhota, ndinovhotera Zanu PF. Ichiruza ndivhotera Zanu PF, ichihwina ndivhotera Zanu PF. Asi kana ndakusangana zvinhu zvinopa masuggestion anobata upenyu hwangu, ndinoona sekuti tinenge tapfurikidza mwero. Kana kuine vanhu vane kakufungawo kwakadaro pamusoro peupenyu hwangu, vangaita havo. Hapana chinorambidzwa munhu, but ndichamboti mirei ndichitarisa nameso ari kumberi nekugoti.
Ndingoisa ndingokubvunzai vamanhanda kuti muri kutiritengwa upenyu hwenyu pamusoro pestudio 7 here, kuti munotaura nestudio 7 kana kuti chi?
Nenhau yepastudio 7 pakabuda pfungwa yokuti papane chirongwa cheyouth connection. Saka ndakakurudzira mazuva anoti ipapo ndodzokorora mashoko angu, kana kune munhu anoripikisa agozoripikisa. Ndakati kune vemahuman rights kuvhiringidzwa kuri kuita vana vechidiki zvinokonzerwa nesu vatungamiriri vemapolitical party. Tinofanira kugara tiine hwaro hunotiratidza kuti tiri vatungamiriri vanotaridza ramangwana kuti vana vawane kufara nyika munyika yavagere. Zvimwe chetewo nekuna vadhewa mazinga vanotarisawo nezvemahuman rights, chiurai vatungamiriri vemapato vausina divi ramakatarisa. Sokutaurwa kwakati vana vachamisa kuti tichaenda kuno ndakatungamirira vanhu kunobvisa vamunangagwa zviri pamutemo. Izvozvo zvinoita kuti vana vechidiki vatore nenzira isina kunaka, wozviona nomukana usina kumira zvakanaka. Kana vaivesveka mashoko anenge ataurika nenzira isinaka, chiurai vakuru vese vangava vakomuredhi Munangagwa, kana pane zvavanenge vataura zvisina kumira zvakanaka, munongovatsimbura muchiti haa president mashoko akadai anotisiya. Ndikapa mufananidzo waking kuno kusouth Africa kuti vakataura kuti madrugs ari kuuya munomu ari kuuya nevanhu vari kunze, naizvozvo vana vedu vakukuvara nehungai vachidhaka. Vanhu ivava ngavadzokere mangwana acho vanhu vakarohorwa vachigadzirwa pamusoro pemasofu vakakuvara zvakaipisisa.
Vamanhanda ndingoti dimu ndingokudimurai mbichana kuitirawo chirongwa nevamwe vateereri vanoda kupinda. Isu pastudio 7 tinokurudzira kuti vanhu vange vachisununguka kupa pfungwa dzavo. Tine urombo kana pane vari kuzokutyisidzirai kana kutiritenai pamusoro pepfungwa dzenyu dzamunopa pano pastudio 7. Tinokurudzira vese vateereri vestudio 7 kuti tisatora nyaya dzatichikurukura pano kusvika palevhel yekuti tingatiritenana kana kutyisidzirana upenyu. Uye tinokurudzira vamanhanda kuti ramba yanyu muchipa pfungwa dzenyu pastudio 7. Ticharambawo tichikufonerai muchipa pfungwa dzenyu. Kana muine kutyisidzirwa kwamune muchiitwa, ndinokurudzira kuti muende kunomhangara kumapurisa kuti ndo zviri kuitika muapira nyaya iyi.
No, ndaka wana hangu kwandakato taura. I think I was on the way also to notify my authority wo kuti no panogona kuonekwa chinhu chakafanana netichi, but however this is what I'm going to do. I'll leave a list yekuti apa ne apa, using my own intelligence that I've been applying even during the liberation struggle. But anyway, I thank you very much for the advice that you gave to me. Ngiyabonga ne advice leyo ukuthi ngizozama konke namandla ami ukuthi ngizifikele, kodwa ke ngisazostopa kancane nje ngoba nginesikhathi sokuthi ngicela ukuthi ngibone ukuthi kuhamba kanjani, hayi kuphuma kanjalo, because that is why you are bringing this program. It's for debate.
Mm-hmm. That's true.
It's for debate. Even myself being a Zambian member, there are things that I might not like. But because I'm in the system, part of it, when ZANPF is being attacked, it's also attacking me.
Yes.
So I thank you very much for that, for giving me an opportunity for all the time that I've been participating. I'll always respect you guys, but these are my last words. Bear in mind, Zimbabwe is our country, our beloved. We don't have such a Zimbabwe. Let's do our thing with a spirit of unity, realizing that what we are doing, is it benefiting our people or it is benefiting the individual?
Thank you so much. Okay, maita basa wa mananda, Chris. Wa mananda, mumwe wa tereru edu, wanungara wa chifona kuno kustudio 7. Wanga wa chitaura onye kuti, Anze, let's not politicize this anger issue. That kind of language should be taken away from our minds, and he's urging Zimbabweans to unite. But also, he mentioned that today is his last day contributing to Studio 7, because he contributed on Tuesday on our youth program, and he ended up receiving threats from certain quarters. So I urged him to report to the police, because Studio 7 is an open platform where people can put open their views without fear. And I think that is what he's going to do. I think we have another caller. Hello?
Hello?
Yeah, Linjan.
Dotaura, Magadi.
Kulumani, Baba Taura, itinzwe.
Ya kulum. ZANPF is nothing but is useless.
Ndiana arikutaura. First, tinonzwa kuti ndiani?
Ndoitwa Solomon kujoka ndiri pa Gaves muBotswana.
Mukoma muri muBotswana, nyaya tirikurukura nhasi ndofunga mainzwa inyaya yenzara nekupema kuri kuitwa neUnited Nations. Vari kuti kunotsvagwa mari ineta $234 million kuti inge ichibatsira mapoka akasiyana siyana munyaya dzenzara, nyaya dzeutano, nyaya dzedzidzo nezvimwe zvakadaro. Tii zvamungataura pamusoro penyaya iyo?
Handizvirambi nini zvezvavarikutaura. Asi makambotarisa here kubva pamaelections esi akaitwa makore esi apfuura kuti pakaita nzara nemhaka yekuti chii? ZANPF haisi pamaoko amwari, ndosaka paine nzara. Inodzvanyirira vanhu, haina rusununguko mukati mevanhu, inoita zvanoita nevanhu. Hapana panobva pakaita mvura ikanaya nenyekonzero yekuti vanodzvanyirira vanhu. Tiri muno muBotswana isusu muri kutonaya mvura, asi ishoma zvayo, but iri kuvabatsira. Zimbabwe haina mvura. Mvura yainaya kuZimbabwe ndo yanga iri bread basket. Zvakazena nekupi? Ngavatendeuke varume ava, vanerova mumaoko.
Ndofunga mudare wedu ambobatawo nyaya iyoyi yekuti muZimbabwe yanga iri bread basket hongu, asi dambudzikowo rimwe riripo nderekuti minda haisi kunyatsoshandiswa sezvainge zvichimboitwa makore ekare, nguva yanga ichinzi bread basket. Saka ndoimwe nyaya inogona kunge iri dambudziko yambosimudzwa navamarongwe. Hamene imi kuti munotichi? Kuti minda haisi kushandiswa iyi?
Haisi nyaya yeminda. Minda vakapuhwa, vakatema miti, ndoya vakatema vakatengesa huni, vakazvimasura vakadya nyama, vakapisa sango. Hamuchina chamera, hamuchina chikafu muminda. gava gare pasi vareure vagadzirise namwari hapana mvura inonaya muZimbabwe kana vasina kutendo kuti vane ropa mumaoko ari kutungamirira.
Aiwa, atizozivi hedu kuti vane ropa here, asi tinotenda zvikuru mukoma Solomon nekufona kwamaita regai tore rimwe muteereri. Tina mukoma Gumbo ari parunhare. Mukoma Gumbo, makadi?
Ndivapenyu, makasimba here mukuru wangu?
Ndakasimba. Vagumbo ndinoziva vachirowa zvese kunzi kune kunyimo kukuluma nekutaura zvese nekuspika.
Iko sivini mutakavavhanya pokutovatova nje kupera
dovatova baba.
Yeah, ayintena nje kuphela kuna abantu abalaba bakhulumayo nxa kuzokuthi kuyayenzakala ukuthi bengakayikatshana ngeprogram bephuma kunjongo iyabayikhona lihle libakhathe right straight because lina liyabuza malinge ngabantu ngamadona sibona sebengena upolitics bakuthatha ngaphi lokhu abantu banjalo so ngabona ukuthi sebengena kupolitics kuyini bakhulume nokuthi yini isiphatha manje.
Ye, kodwa baba Gumbo, i-politics ingani ayivalekeki, iyangena yonke indawo.
Iyangena yonke indawo but kula hanti yabona ukuthi amadona bazame ukuthi basincede nje ngokuthi singakhangela even kuma-92 kwade kungala gazeli ichithekayo kwaba ngenjalo singakhangela nangama-1946 kwaba ngenye indlala ezincane ezikhumbulayo abayekele ukungenisa ipolitisi lapho
okay. Hayi, siyakuzwa baba Gumbo.
Elibusayo nganaba baphikisayo ngama-church goers ibhayibheli bayalizwa sibili okupheleleyo singakhangela kona ngesikhathi sabo Moses abantwana beziyali besiyakulwa uMoses kade esentabeni ephakamisa induku yakhe ukuthi bawine impi yona leyo
kangenisa so, politics
yikho libona ngisithi mina okwepolitics akukhwani lapho mani
hayi siyabonga kakhulu
baba lapho kukhulume boba ona ubaba umanda umanando kuyaba leshuwa abanye abantu abapho ukuthi hayi lapho wabona ukuthi besowuchekisile umlomo akulunganga mina nyaba ngikhuluma imbono yami phela
ye awulelungelo kakhulu
anti ngumuntu le-5 cents njengaye loba ndingakhangela ezeni imino yetime nganani nxani we-MDC kumbe wezanu ngiyakhuluma mayelana ngebandla engilifunayo ungamzimbezeli buhle bubi konke nyaba ngikulo kuphela.
Hayi, sikuzwakala. Isibongile kakhulu mnumzana. Silomunye umlaleli njalo siyabonga kakhulu ngokusithinta.
Hayi, silungile baba wami, bemfuna ukuthi ngikhulume futhi ngetshelo kulaba abakwenu.
30 seconds ngoti dimu neshona pfungwa dzenyu nokuti kune vateereri vatatu vakamirira izvozvo.
Ndakarege kudaro Brian autombonaya kana madziva ana kutombova nenhiri zvokutoti izvozvi kuno kuti notochema kuti detatuwana zvibhorani zvokuzogwejera mombe mvura yokumwa chaiyo chaiyo
muri kupi imi
nokuti pasi pakaoma vakuru
muri kupi
ndiri kuhurungwe
hurungwe aiwa tinoimba kuti
15
okay aiwa tinoimba kuti vanopa rubatsiro vari kuzvinzwa tina vamachinda marongwe vanotungamira sangano reOxfam muZimbabwe vari parunhare nesu muchirongwa chino ndofunga vanenge vachitozwa matambudziko ese amuri kutaura saka tichikukokai kuti munge muchitaura zviri kuitwa kumatunhu kwenyu kuitirawo ivo vanzwe nokuti vanogona vanga vasingasviki munzvimbo dzese nguva imwe chete tinotenda zvikuru vagumbo
zvikuru igere sokuti ndinde kunoterera mupe mvura kuchikoro kune chikoro chedu almost about 5 kilometers
aiwa pakaoma
ndichinochera ekoko kuti ndizokuisa ngombe nhatu dzandinadzo dzakangofaizo
zvapera aiwa tinotenda zvikuru vagumbo thank you so much Chris I understand tine mumwe muteereri
yes sir jonga silonyati nyati sakwamukela
siyabonga vakungena kuphela
ye siyabonga siyacela uwehlise kancane ivolume yeradio yakho
Mm-hmm.
Usuwehlisile yini?
Yeah.
Ah, okay. Ungasipha ke imbono yakho sikhuluma ngendlala ekhona lo nyaka kulandela okungani kahle kwezulu.
Hayi kuyazwakala ba. Lapha into engiyibona kakhulu inkinga yesila kakhulu thina emsukulweni amaNdebele ngapha. Ngingakhangela inhlanganiso zonke zenezo ezikhulu eziqanjwayo ezizephathisa abantu ngokudla. Ngingananzelela kakhulu inhlanganiso zenezo ukuthi imbidana ngikubeke kamhlophe ukuthi ilizwe lethu li-divided, antikeza ukuthi sithi silemathebelendi lemashonaland. Ngizafica ukuthi abantu abayibo abathetha ama-programs abakhangela uDube Silalo khonapha eMathebeleni ngabantu beMpumalanga. Khonokhu angiboni ukuthi umuntu osehalisuphi engakhangelelwa umuntu ovela komrewa abe ngudirector weWorld Vision eMathebeleni. Ukuthi abe le-proper information yokuthi abantu baphila njani, indingoko zabo kuyini. Okungenza ngikhulume njalo babo. Bayakhuluma abantu kathesi bathi i-politics njani. I-politics iyangena kakhulu. Khangelani sile-regation isilalatshana, sile-regation imagwe, sile-regation iminda regation. Those were the three regations ebesilazo ngesikhathi sikaSmith. Bezisustaina isigaba seMathebeleni. Sine-GNB eGwanda athi kwanisa ukuthi abantu bayethenga ukudla kizo. But esikhathini sakhathesi masikhuluma since 1980 irrigation liyane semagwe liyana i-government yena leyo mbuso okhona manje ayizange ibe yi-develop even an inch. Actually they destroyed that irrigation, baqalisa ukuhlalisa abantu randomly indawo lezane zazi-reserve ukuthi zingaba ngamasimu zi-extende zilinywe kazizange zivuselelwe yindawo ezacina seziphunga uhlala abantu random. Right, silamaplazi ade egcina izinkomo ade zithengiswa kwabo-EU zithengiswa ngaphi ngaphi i-Libits e-West Nixon laphana. I-government le esilayo azange ilungisise udaba lololo. Okwanamhlanje thina singabakhongozeli sizocela ngengcebethu ku-UN, i-UN isincedise but akudevelop i-future yempilo zabantu beZimbabwe kumbe abantu basemaNdebeleni. So mina i-contribution yami khonapho ngithi abantu kasiphucukeni sikhangele ukuthi sure ngasikhuluma ngokudevelop ilizwe noma uphiwa lolo ncedo. Uncedo lwangikhona lubiselani inzalo isizukulwane esizayo. Yikho nje engizama ukuthi ngifake i-contribution kikho. Njalo singaze sacatshangelwa ngabantu abavela ngaphandle kwezigaba zethu ngoba usekelo sethu sombuso sile nto esithi i-devolution. I-devolution leyana itsho ukuthi thina njengezakhamuzi zaseGwanda asibe lama-directors e-World Vision eMathebeleni engabantu besiNdebeleni abaziwa abakhulele enhwali abakwazi udubo lwenhwali ukuthi i-drought yenhwali inganani. Ama-dams since independence akula dam elike lakhiwa eMathebeleni ngaphandle kwalele elemthabezeli yilo eseligcine ibulawayo namuhla. So konke khonokho kuyasitshengisa ukuthi ubukhokheli bezombangazo uma bungaqondanga njalo bungalandeli iqiniso akungaze kwafa kwaba le-development ekhona phakathi kwelizwe. Sizahlala singabantu abakhongozayo ngomgano sicela emazweni abo-America sibe sisivuka kusasa sisithi ama-N G Os lawa asetshenziswa eze-political tool. So i-contribution yami ebengithi ngiyifake kini le.
Hayi, kuyezwakala. Ayisibongile kakhulu babanyathi. Asisezwanga ukuthi ungaphi kweZimbabwe.
mina ngisekwanda kanye Eastern Mohala.
Ah, Eastern Mohala. Hayi, sibongile kakhulu baba Nyathi.
Ah, zabonga.
Jonga.
Regaiti mboti, kuna mkoma 20 wari parunare, nungo pa 30 seconds kuna vamarongwe vango pindura panyaye kuti vateriri wangu watanyaye dambu zikore mvura. Kuti madamu asku kwanisa kungachua wansa mvura, mabolo, mashinja akafa. Ivo pa mariri kuchagwa hii ye flash appeal vamarongwe, pane inecheki uto wane mvura ye?
Onku hiri po maripapo asfi, chukune ya kunetsa, nje kuti uandu, kwe zirukuda kuitwa Mzimbabwe. Hazisi zvakandirana nemaricha uya. Maririko yakatoiswa inoenderana nenyaya dzemvura. But hatisi kutarisa nyaya dzemadhamu. Dzinoda rehabilitation yemadhamu inoda mari yakawanda. Tikutarisa nyaya dzemaboles. Asi you find out kuti maboles acho akawanda anenge achitoitwa kumacritical areas. Saka haisi nyaya yekuti nyika ise muchango mukavangwana tave nemari yekuti tokwanisa kugadzisa zvinhu zvese. Saka zvinotoreva izvo kuti senyika yeZimbabwe tichaona rubatsiro rwatichawana nema avo vanenge vane homu dzavanokwanisa kutibatsira nazvo. Asi senyika yeZimbabwe tichafanira zvakare kuwanikwa tichiva neurongwa senyika yeZimbabwe wokuti tichaita sei nenyaya yemvura kuti iwanikwe nenyaya dzekuti mamiriro akaita kunza kuramba achishanduka manayira kuita mvura asiriwo aisiitika makore ese. Muno mukabvunza vakuru vedu vanototaura kuti manayira kuita mvura ashanduka ndiyo inonzi climate change. Saka tifanira kuva neurongwa hwekugadza nyaya idzodzo. Tifanira kuva neurongwa hwezvibhorani. Asi nenyaya futi yatofanira kubata yemvura ndiyo mudhorobha. Tiri kuwanikwa tichigara tichibata nenyaya dzeurwere hunobva panyaya dzeutachiwana hunowanikwa tichipinda mumvura, nyaya dzetyphoid nenyaya dzecholera. Muchayeuka kuti gore rino rega tine vanhu vanosvika almost 54 vakafa, vakashaika, takaswa noupenyu hwevanhu vakawanda kudaro nenyaya dzecholera. Hati nyaya yekholera mukaitarisa inyaya inowanikwa munyaya dzemvura. Tine matambudziko atofanira kugadzirisa.
Ndikubatai muromo wamarongwa ipapo. Mbomira yanyu ndimbotora mukoma Toni vari parunhare. Mukoma Toni, pindai muchirongwa.
Makadi Studio 7.
Aiwa takasimba, makasimbawo. Imi muri kupi mukoma Toni?
Ndafona ndiri muPretoria zvangu munzvimbo South Africa.
Ndokumbira mungodzorawo mbichana volume yenyu kana kuti mungotisiduruke mbichana kubva pane radio.
Zvaita. Mukoma ndanzi ngotera zvangu nyaya iyi. Inini nyaya iyi inondibati nekuti munyika medu isitagara tinotoziva kuti pane nguva inoita nzara. Inini yadonya kukunyangarira ini ndiya 92 ndaenda vachikomana acho achatawa grade 2 by then. Ndotonya kuziziva ine majira atatoita mubatia atosiyana. Ndaiti zvatodii yatova nzara iyi. Tobva hapo tikaenda ku 2002 takarohwa kune nzara. Tobvepinda futi mu 2007 mvura yakanaya 1 November to 28 November yakaita mwedzi wose ichinaya yakazokonzera nzara ya 2008. So izvozvo right now tinini nzara iyoyi yatakatotaisana nayo. So ine mukufunga kwangu inini by now tanga tisisiri vanhu vanofanira kunge vakunzi tichiri kungorohwa nenzara nekuti tagara totoziziva kuti tine nguva yatinowanza kutoita nzara zvikuru sei tinoita maelections. So zvodzoka zvoita sekunonzi kuda pamwe kuda hurumende iri kuita zvimwewere kana kuti asi kunonzi maelections awa anenge asingawirirani nemvura kana kuti asi kunonzi pangova nemitauro yakawanda wanda. Isinoti tinotori nenguva yatotoziva kuti nguva yakati kamwe zvinhu zvinogona kuzvisina kutimirira zvakanaka nekuti izvozvizvi vanogona kungodhidheka kuti tofanira kuti titere zvibhorani tigadzire madhamu tigodii. Gore rigopera pasina zvambogadzirwa. Tigopinda gore rinouya mvura yagonaya zvakanaka igotivaraidza. Rinotevera igonaya zvakanaka igotivaraidza. Inoteverazve igonaya zvakanaka igotivaraidza. Kugoita kana mamwe elections kuti tarohwa nenzara tibatidzira kwemadhamu zvibhorani ini hapana zviri kuitiwa. Saka hurumende inofanira kutongoziva kuti tine period yatorohwa nenzara. Toita sei kupedza dambudziko renzara. Look now vanana inotizi dzakutopindira kuti dzipatse kubatira ti nyika yedu yeZimbabwe. Nemhaka kuti isu tiri kukundikana kubhika nzara. Tiri kutorohwa nenguva ipapo. Ende pati tatorohwa nzara ipapo tinodzokera sure. Hatina zvimwe zvatinobudisa. Nemhaka kuti tichitedzera nguva kuti
it has been received.
Thank you.
Urumende inofamba kuvane genuine farmers, vanhu vanoziva zvavari kuita. Kuvane nzvimbo dzine madhamu chaizvo kwete dzingogumira kutaura. Asi kuti zvine zvinhu zvinofanira kutenga zvitori zvese private zvegovernment kuti tinotofanira tibate fund. That's all. Kwete kumirira kuti tizoti tarohwa nenzara takutanga kusimuka kuti tibate. And then it will be too late. Mari panenge pasina.
Thank you so much. Maita basa mukoma Tony. Mati muri kufona muri kupi?
Ndiri Pretoria.
Pretoria. Thank you so much mukoma Tony. Chris, that's mukoma Tony. He was talking about for 1992 drought. He was in grade 2 that time. He said he still vividly remember that. And 2002 drought, 2007 drought, and now another hunger. But he says there is need for the government to seriously consider genuine farmers, having genuine farmers. I think he's comparing this, what he calls genuine farmers, to briefcase farmers.
Cell phone farmers.
Cell phone farmers.
Yes,
I think you can bring in Mr. Torima.
Mr. Torima, ukona?
Yeah, ukona, Chris.
Yeah, Mr. Torima, ungasitshela ukuthi abanceda ngokudla bagcina nini esigabeni sakho?
Edete sokulesikhathi but ama odza agomborozeri idete angathi bacina umnyaka ophelileyo.
Akula zizathu ezakhulunywa ukuthi bacinelene
balesikhathi sokuthi bayebencedisa nxa kule ndlala vele indlala njengendawo yona leyi indlala vele yile ndlala vele akuzake kube le something okubambekayo kuya kuloku lokudla lapha nalaphayana nje hayi indawo ezilutshwane so bayathola uncedo almost every year World Vision lamanye lezinye inhlanganiso ziyakhe zibe khona but esigabeni sisedete i-Red Cross Society iyagcina some years back and akusela inhlanganiso ekhe yathi yabuya but kuma wodi angigombolozeli iwodi yami hhayi bahlala bekhona be-World Vision lezinye inhlanganiso.
Iminyaka
yonke but bayaphuza because bayabuya lesikhathi sawo sona lesobo March, April, May, June, July kube le certain class of people then another time again tata futhi abanye njalo.
Okay. Siyabonga. Jonga, let me throw a quick question to Mr. Marongwe. Mr. Marongwe, I'm sure you have the figures and statistics for neighboring countries. How is the situation in neighboring countries? Because we know in the past, every time we have such a situation, we always import from our neighbors. How is the situation looking like at our neighbors?
Yes, when you now look within the region, initially we had anticipated an El Nino that would ravage the whole of Southern Africa, but now it turned out not to be a fully-fledged El Nino. So, yes, there is food insecurity in Malawi as well. We have got high needs there as well, and Zambia. But you find that the response, for example, in Zambia, it's largely led by the government in terms of how they are coordinating and also taking a very huge section of, you know, the resources that are needed are largely coming from the government in Zambia. But generally, the food insecurity is affecting the region, and it's nothing unique to Zimbabwe. So I think let us look at it from the perspective that there are general changes in the climate. We are having cyclical, you know, variations in terms of the rain patterns in the region, and also driven by El Nino, which is really a phenomenon which not only affects Zimbabwe, but the whole of Southern Africa.
Mm-hmm. Mm. So there's nothing to do with religion and politics, Chonga.
Yes.
I do not believe so.
Okay, Chris, from what I gathered, the flash appeal is between January and June 2019. Is that right, Mr. Marongwe?
Yes, that's correct. So it's going to only cater for that period, and beyond that, we need to have strategies that we put in place.
Oh, thank you so much, Chris.
Yes, Mr. Marongwe, unfortunately, we are fast coming to the end of the show. Would you like to throw just a last word, just a few seconds?
Yes, I think the only way out there is that let us, as a country, look at a long-term and enduring solution to deal with our different varied vulnerabilities that lead to unnecessary loss of life. So let's look beyond this current crisis.
Thank you so much, Mr. Marongwe. Unfortunately, we have come to the end of the show. That was Mr. Machinda Marongwe, Oxfam Country Director. You also heard from Mr. Stanley Torima. My name is Chris Gande. Good night, Zimbabwe.
And I'm Jonga Kandemiri.